A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, li chonanjani Zimbabwe omuhle ikudibana lamhlanje kunge Monday kungomvulo umhlaka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhlaka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje, sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka. Siyazi ukubana umnotho kawuhambi kuhle, izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kule ndlala njalo elizweni. Amanzi ayasilela kobulawayo. Idizili lepetulo kuyasilela elizweni kanti lamagesi lawo kasatholakali. Asetshona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Liyilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia, libuyelile yini emakhaya layahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lana sifuna ukuzwa ke ukubana lidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi ubona kabasoze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma umumo osekhaya yiwo ongavumiyo ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezele amachangana bhegi amarayisi ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeni bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tino kuchingamidza ine mufaro. Nasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino. Mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa. Mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasvikoona mabhazi akwidza mutengo. Michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndifunga. Saka ndozvatiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hama neshamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziya kunana South Africa ndoino nguva inouya ana mujivha varanzi mujivha zvoya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwe kunana Namibia nekumwe muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana kuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei tinzwe kuti vanga vari kuti chii saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyo yeenergy yezvemafuta vafortune chasi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyo yezoro reChristmas.
Mabhazi adhura chero ukada kufamba adhura kadistance kadikidiki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhay kokonda chikafu hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maus dollars saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maus dollars nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tiri kuona kuti mabhazi ekambani yezupo chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru tiri kuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rakava achikwira pahighway. Saka kana tichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kuisawo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kunoona hama neshamwari zvakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hama neshamwari nokuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nokudhura kwaita mari yokukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veri zhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tirimwo muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association Zimbabwe hatisi kufara nekuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndovapedzisira kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetrol nedizeri. Asi tichamboenda zvakare tichikuratidzaiwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha ntunga.
Yebo kunjalo mavhisile silamavhidhiyo lapa eSwatete edolobheni lakoBulawayo eRenkini. Asizweni abalaleleyo sibukele nababukeleyo.
Ndingatsho ibizo lesikolo.
Nebizo lami uTelisan Moyo.
Ndingasi tena ukuthi lapha eRenkini lenzani.
Hayi mina wangezitho eRenkini bengisiyagadi zizama ukugadi ukuthi ngiyokhisimisekhaya kodwa sengehlekile ngokubhula kwamabhasi.
Baba, ubebe, lapha i-business njani kathesi njengoba kuyisikhathi sokulima
nyabona lila ma la makuba la ma jeto dempilo landland iyahamba ini business
business iyahamba mama kodwa ntabona izulu kalini ngabe izulu liyana kuthi ukuthi ngabe kuhamba kakhulu kodwa hayi kuyancengiseka kakubana lokudala
kodwa intengo yenu ukuthintile yini njengoba sabe sinekhizinisi
intengo thina sithintshanga njengaba amabhasi thina sivele sithengisa intengo yonalethi vele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyo ezitolo abantu ungabathatha kakhulu bakaleka bakuthiwe
hayi siyabonga.
Labo ke bebe khuluma lentatheli izindaba yethu ubathabile masuku linsizwe esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi aba lamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezi tropo ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hayi uthi bona intengo yamahanisi lesitirobho lokho ilokhe injalo ngabakhwezana.
Ayi wathi nemthereri wedu wokutanga nhasi inguva yenyu vatereri teicho ngotaura nemi muchitudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Hallo mukoma Wilfred.
Hallo Sisimavela Simulite.
Ai wandiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri muno muHarare muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei makaronga zvipi paholiday Christmas?
Mwana mai chekuronga chacho ndiyo pasina. Takatongogara muDzimba, buchikafu chahasi kutengeka zvekuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuurayo. Tichipendera tichiita sei pari zvinezvi hazvina kutimirira mushe. Ende pokuti ufambe uchienda kwacho hauna kupambochienda nekuti maservice station edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu akatooma kuoma chaiko saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda kwakutongogara notarisana nevana mudzimba
vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel vakungota kuti petrol mafuta hatina ende hatiuziva kuti ashaya rini ndomhindo yaunopiwa saka haukwanisi kuronga zvinhu zvekuti mangwana ndichaita sei nokuti ivo vacho vanotoisa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rini.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopa taivaudza chokwadi kuti hano zvenyu zvamukuita zvekutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi muvinyika ichitambura kudai sozvo dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunga chigona kugadzirisa nyika iyi tine tikuona kuti pakaungana ipapo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvibuzhizhi zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka ndofunge yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka kana munoda kumhoresa hama neshamwari tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokwazvimba muno muHarare kumuhatfield masisa park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika hatina zvatakosonge tichiita hatingatingoshingai nyika ndeyedu hatingapize nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Thank you.
Thank you.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo. Kunjani mfundisi? Halo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mhenu rikaiti verenge zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve vanhu vazhinji havana chinhu mari hakuna asi mumashopu zvinhu zvirimo asi pana kola varipo.
Yebo kunjalo Mavelasi. Silo Muzi Dube umtembo stemba ecingweni kunjani Dube?
Siyaphila njalo Studio 7.
Hayi siyaphila. Sikuxhuma ngapi kwendawo?
Ngise South Africa.
Ngapi kwakhona?
Ngise Majesty River Park to the Randburg.
Wenzani emzansi abanye besekhaya?
Ekhaya kuhlalekisino sekhaya sisixotshile ekhaya manje sikunzima. zvikuzamona mato kwakona lakanga na vafundi ngoma lekufisi zvakona zvingapazina tindekani.
Ha udliwa ngazindunduma nje Dube ngomnyaka odluleyo kuhamba ekhaya.
Ngiyifika August.
Ah okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi hayi okay shem.
Yebo ngithi uthumezile kodwa.
Ngithumezile lesikolo sithi lama uniform akhona ayinto zekhazi izimo ngakuthi lama uniform akhona umntwana okugrade 0 ku 2 uniform kumele ayithenge esikolo into zakhona nje azuza kwabantu.
Yebo ngithi kungapi khona apho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhe kodwa ngikhona ufana nomncane ofunda eMpumelelo omunye ufunda eNkulumane njapha eBulawayo.
Okay, iyabibiza malini so uniform ka grade 0?
Uniform ka grade 0 ku 2 uthenge esikolweni utribe 300 rand igroup lelo kuzenzele. And le nto zakhona bekuyilist yakhona amahleka wethu ukuthi yilist leyo abantu bezikola ba-aphruza enye indlela bekule list ngathi ngifike eshopu ngibanikeza bathi kanti umntu lo ufunda kufuthi ukurezizela bathi ha isikolo sinjani lesi
isikolo
nje esijwayelekileyo kothi imazi akhona hhayi bakithi kunzima
kulobo nzima kodwa emzansi kuyaphileka khona
khona asingeke sithi kungconywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuswela ukuthi abantu bangabalekela ngathi kuqala ukuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye manje idu lalikho.
Na inkinga ke khonapho ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube?
Hayi ngiyabingelela nje bonke khona lekhezi eThuthwane nabakhona le bonke imazi bakhonke jikelele nje ekhaya asibekezeleleni sibonke ukwenzakalayo ngoba ubunzima bukhona.
Hayi siyabonga Dube, ube lekhisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha. Siyabonga ngumnumzana Muzi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile anzitine mwemtereri mafi.
Hayi warigaitinde tina mkoma Charles Satuku makadiko mkoma Charles.
Hello makadiko wadiko.
Hayi watiri waditu msora nemi muri kupi?
Ndiri kunyanga.
Ehe, taurayitinzi kwa kakadiko unyanga kumakomo uyo?
Unyanga kuri nani atete, asinye FUO yaneta.
Zviri kufamba sei kwa iko kuhanzwazi?
Muma service station umu, FUO iri kutengeswa ni mabondi, iye zi kutengeswa ni mai. Asiku kutenge ni mabondi, munesa mulai nire kuti munu, anosfera, ogorara ari mulai, apana jiri kumbofamba, enda uitenge FUO iyo. Uza yuona usika chaida.
Saka kana iri kutengwa nemabhondi iri kuita mari.
Iyo kana iri kutengwa nemabhondi mamwe ma 18 19 kana kutopfuura ma price yo akatoiswa ne government yo kuti avaiswa nezera anopfuura ma price acho.
Kana muchitenga ne US anenge ari pamari.
US wari kuita $20 per liter.
Saka imima etaura yenyu.
Mose ya diatuwa pa gafu yinu wani mwezi gafu yinu wani katina kudolariza bati yu siu ya chiyo jisi ya chitengi kwa nima US ima service stations yinu wani tarodi mbeyao yinu zivyo kutu ma service station mbeyao bati wano tengi kwa nima US dollar awano tarodi kutinyika yina chiyo ma US bati wano itambira zakari kusiyo kita kwa mwono kutu kuchanyira urushinji wezi wabu wana kuchanyira masivo seva ndi awaru kupatu pina kutuma bondi tufinga ya tengi kana chiyo.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi here amukade kutaura kuhurumende tomboti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga.
Vakomana kasesu sechidiki sesisi kumapasenja tinofamba katinongoti kuhurumende vakomana tinyareo tizireo tsitsi yedu yetakakutadzire iko tiwanireo muta generation yedu mauraya hapana chikumbofamba munyika shuwa. Bazi kero jero kubva kuHarare yateteka kuita $120 kukwira nekugara musiti. Lagi chiochi ya kutangira pa $50 kasaga kasina kana kanguri ni sugar tusauti chichi hapana kana chikumbo famba wadu wadu tila na mwosea wano ya uru mendao.
Aiwa munokwanisa kumhoresa hama neshamwari dzenyu pa holiday ino yeChristmas. Saka muchapedza Christmas muchiite imanje.
Christmas yangu pedza ndikutori hakutongogara kumusha motongo uchika ombudzi motongo gocha ndiko zvaidi mafuta pane pasi.
Akomana mafuta hapana.
Zvakaoma tete ndongomhoresawo zvakare hama dzangu ana mai wangu ana baba wangu variko kumba uko. Aiwa ndinovati vave neChristmas yakanaka tikabudirira vaya ndichasvikawo nekumba kwavo chaiko.
Aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana yenyanga uko. Ko kunana Trotbeck nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko?
Tete. Trotbeck kana mukavabvunza chaivo chaivo hakuna kunoendwa unoenda kunozorora uchizorora chii. Kuzorora kahunge waine chavaita chii chataira chazvinozorora. Kudya mari tinodya mari yatawana kupi hapana kokuendwa.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinotenda maita basi.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello mukoma Paddington.
Makadiri mutete.
Aiwa tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Tiri kuno kuPort Elizabeth isu.
KuSouth Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe kwakamira sei ikoko muri kuronga zvipiko pazororo reChristmas iri kuyai?
Pazororo reChristmas tiri kungoronga kuti nezvo tinge tichingofara nemhuri dzedu asi tinokurudzira kuti tinge tichizvichengetedza zvichibvisa tisabude-bude kuenda kunze kunokuti kunyika inei nyika inotyisa zvikuru ine nyika inokondwa nekuurayiwa kuvanhu izvozvi tanditori nevamwe vanhu vatanga tichi vonoshanyira kuzvipatara vatandichiona mazimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga tete.
Kupi ikoko?
Kudhorangidza uko pane hospital iri pedyo nespa location watinogara inonzi Dhorangidza vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo.
Riini hanzvadzi?
Vakabayiwa kutanga kwesvondo rino rineri kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15 kuno kwavanovhara musi wa15 ndopavano para makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo kutanga pasvondorero palast week iwo ndopatakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu kwadai kwabayiwa munhu saka vakarara vari muMudhorangidza.
Vanenge vachinzi vaita sei? Vanenge vachida kubirwa mari here sei? Chii chiri kuitika?
Vanenge vachiti vakomana vekuZimbabwe vanonyanya kufarisa vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno. Kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka mboda kuti torera vakadzi vedu poita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari vachizviti izvozvo saka mboda kuti torera vakadzi vedu ndopanotaka kurwisana ikoko vari vese vakabayirwa vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungapeiwo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabhonasi kana zvimwewo vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa?
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu munhu chengetedza mhuri yako urangarire kumusha tarirai mone kuZimbabwe mamiriro akakaita mari iyoyo panzvimbo yekuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevarudzi amakasiyana siyana amusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana gara uri mumba mako nemhuri yako utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako fara uri pamba pako sabude bude kuenda kunzvimbo dzekuungana kana waenda enda hako asi uri munhu anenge aine hunhu anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete, ini handa kuzokunda kuenda kumusha asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvese kuti zviite zvakanaka.
Aiwa achimhoresa yenyu hama neshamwari takatarisa zororo reChristmas.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai mapranga vari kunyika yeZimbabwe vari paWarren Park 1 tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzikuru wake ndaida ngovabharisa nemukwasha wangu yekuti mwari vanochengeta chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo namwari. Ndomhoresawo amai vangu vandibereka amai Gombera vari panyika yechitungidza kuunity o chiti amai makadi zvenyu muve nezororo rinofadza vese nevanina vangu nemhuri dzose dziri paZimbabwe ndichitikomborerwai.
Aiwa tinotenda muve neChristmas yakanaka musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa tinotenda tete mhorese muve neChristmas nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Bye bye Ntunga.
Inyaya dzekukecha guys.
ndoza ndavhudza kuti kochi chiri kumboitika nokuti vataura kuti vakomana vechidiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundomfara vakasangana nemamwe madzimai votadza mukuti wirirana imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabaiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni Silo Tanisa Blessing Dube uti yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uti yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa Uthi wena kiki linjani mthwakazi hayi siyavuka maphosa ngile themba lo mthwakazi wonke uvukile Queen Spanda madonko twena amachono basakazi kuzoba lobani ke laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone Hashtag friendly warning compatriots kuzoba lo Richard Dube uthi yena salibonani uyabingelela lathi yakubingelela Dube siya kusikhumbuzo moyo osecingweni kunjani moyo umoyo kunjani baba nomzana moyo hallo sikhumbuzo moyo
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tikurukura nhasi izwa renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwe tichikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana kuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatiinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika nekuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife pedu Donald Mamboma ari kuti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isu turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroipa studio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Dr. Kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
It's 29 past 8 o'clock, 29 past 1 o'clock here in Washington, and this is Live Talk. We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Sithathe umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi kwendawo?
Ngogodzwayo eShelabhuzi.
Komahlaba ithwale.
Komahlaba ithwale ndawo ntoko sesidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ngugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo ukuphela baba kulo bunzima kakhulu Nkomo ngiqinise ukuthi likhathana madoda. Napha wathi ngalo ke befakaza bethi ukukhathana wethu kunzima kunzima iqiniso siyaphonga ubona ukuthi singenza njani
Eh bakithi
Yes iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani inkosi zasiphutshisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngabavuma isane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunje ukuthi ugogolwane osekhitshini impuphu ekhana esenza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i-10 kg le
yayi 10 kg iphosi yethu lapha ngalisifisa ngathi mase begangeni ngapha kuma-80-90.
Uhulumende ubeke wathi siyehlile i-10 kg si-$50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mina sigibe ingafikele phela phuze e-town ngale i-$50 ngasuke ilanda ngale amadoda ngapha emashobhethi ngapha selisenza ama-80 abanye 90
bakithi
hey
manje uzakwenza njani lapha Ndlovu indlala kayithiya ngokuyintondolo okugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba
hayi imbuzi nezabantwana kulo mfana wasegoli ngabe ithe sibula lokuyisala kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le
at least kungcono
kuzaba ngcono yayi sibongele kakhulu akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu singabantu bamapensheni bakithi bezokelizame lokhu sisilisele ukuthi khona uhulumende asingezele kufana nokusibakela mbijana kodwa ayikwani siyalibonga kakhulu emsebenzini omkhulu sihlokoze kakhulu basifakele nje i-PCF ku-500 kasise kuma-300 kathesi
hayi siyabonga Ndlovu khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani
ngiyabonga nkomo hayi ndingela abantu abamabasegoli labanye abasemfana seplumtree emgadini ngalo ukuthi konke nje bonke baphila kakhe ngenkosi ujesu kristu wafake emthandazweni
hayi siyabonga Ndlovu uyidlale kuhle khona ngapho komahlabayithwale
ngenkosi ujesu kristu ngiyakhulekela lani nkomo ngiyabonga baba
hayi siyabonga ngugabiso Ndlovu sithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo
rigaiti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigaiti ndikwavari halokola
halo maserati
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo
kwakadiko kukadoma pasta
kukadoma kwakanaka asi zvakangooma
tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko
vanhu vache zvinhu zvakaomera munhu womuzimbabwe kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna mabhazi akwira zvakapetwa saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yokwedu ai mwari vabatsira vatungamiriri nokuti bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha mwari nyika inofara asi nezviri kuitika nyika ike zvinezvi nyika tiri kuchema every day munhu akamuka anomuka achipopota muzimbabwe hapana munhu anomuka achifara munhu anomuka achipopota izvozvizvi kirisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota dai mwari vabatsira nyika yedu mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingasi mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati
saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi
mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna mwari nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo asi zvinoda kuti tirambe takatsunga shoko ramwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona mwari shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu asi zvakaoma zvakadaro ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma mwari vanotiwanira nyasha
ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura imi kuti vanhu vanotya mwari ndo vaakudiwa ndaapi mashoko amungataura
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi
taurai henyu
mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo. Ndinorangarira vamunangagwa vachitizvo, the voice of the people is the voice of God. Nokubva varamba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezar, wakaitwa chipuka chisina zita Mwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno, kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwe kola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame, baba Susan vamuchakata, namai vangu ana tezvara vangu vari kuchiredzi, nevose vashamwari, nemivo muitirwe zvakanaka. Tiroti makorokoto ekirisimasi nogoredzera.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve. Bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Ngu-Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Oh, eNtebe, eGwanda South.
Kwanda South kanye.
Lidlala njani iKhisimusi?
Kankomba kuthela Khisimusi lo nyaka.
Yebo kithi.
Lo nyaka iKhisimusi sokulibizo kuphela lokuthi 25 December vele iKhisimusi.
Heish. Umi kubu umumu.
Hayi, umumu mubi kakhulu, mubi kakhulu. Yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha la nxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. ENtebe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg?
I-10 kg. Akulanto ehlileyo.
Ngayaba kithi.
Hayi, kunzima kukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ongathanda ukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kabuthengeki, lobu lakho kuyimadlana yabo lakho, kodwa izinto ukuthi zithengeka zithengeki inkomo.
Yes. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amantlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyanti sikelokhu kuzinyamazane okuthiwa zimpizi, kusithole senzima kabi, zilale siba yini.
Hawu, yebo.
Ye.
Ngapha zithole nzima ngendlala ngapha kule mpisi futhi.
Ngapha kule mpisi manje kathe sibe sokushumile. Imihogo inkomo elapha, imihogo esegangele emahlamvini.
Eish, andingadla umhogo iyafa kanje inkomo angithi.
Ingadla umhogo ivele imhogo sibanya katiza, vele uhamba umnyathele akuphathaka. Izihlahla zivela amahlamvu.
Eish. Akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele nomunye umzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali, kathe sibe ngiwhatsapp uthi imali imehlule. Ngithi hayi mzukulu wami, ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala iKhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, lathi siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le Khisimusi enhle kakhulu, le New Year enhle.
Hayi, iKhisimusi yakhona kuphela kwamizangene esibayeni kuphela, ngibula le yokuthi izinyane kuphela, yiKhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwamterema.
Ndanzwa pane vanga vakamirira mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apo?
Ndiripote temavelas masvera sei.
Aiwa, ndimi listener of the year.
Mkoma ndeipenyu.
Aiwa, ndinofara kunzwa neni.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Ah, zvinogwadza tete Mavelasi kuti nyika yedu yava chiseko pasi rese nemusadhikimu. Zvinogwadza tete Mavelasi. Kaonawo nyika dzimwe dzivamwana anenge achifarawo Christmas, kufarira Christmas kana kare kuchikurawo. Taifarira Christmas, but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka. Hadzifadzi, haizviti haumboitise kuti Christmas. Hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chief nemvuma vachiti kwai vakwira $70. Saka chifunga distance yai kubva muHarare kusvika pachivhu papa. Pakubata kwa $70. Saka zvinhuzvo apa tete avazamawo kuvatumirawo kuti vawanewo cha kuHarare bhozi kuti tivatumire pakata pane pachinoitsa. Saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka ukavatumirawo zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight kuti izi kuti vanokolekt. But mari yavazochajiwa yetransport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana paChristmas asinonga musha muna January. Asi vanga vachitondikomekedza vatiti vangu kuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera. Zvinodhura ikoko.
Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza hazi kai hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Kupane vamwe kola vambouya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg. Hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dzidze dziriko asi shoma. Matswana havanavo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana maZulu kana maXhosa. Vanhu vakaita like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomo kana mudoro. Haina hangu handichanyi kuinda zvekuteverera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mamarudzi ari muno. Chero mukatisa kana xenophobic panoita paka xenophobia. Kuno kana North West hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muno muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kada kuenda kana vamwe vari muno.
Aiwa, pakanaka chimoresai hama neshamwari pete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndachitaura navo ndataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vandoda chaizvo zvamari vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu.
Kuzaka rinopisa?
Zvaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa,
ndoenda kusamba range kutriangle. Ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogara kwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda papanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva nasekuru vangu vachipadza vanosekubabatira. Ndovamhoresa chaizvo nevopachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa mese nechitimuve Christmas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vestudio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro. Handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zvefainda kuti vachafa vakaenda kupi. Ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa, tichavatsvaga
mukoma Blessing tati wamonday nechitatu nechishanu tati wa 3 days per week vachafa kumhondoro. Ndo
tichavatsvaga
namukoma Obey na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi.
Ichokwadi tichavatsvaga hee mukoma Obey ichokwadi shuu maita basa hama vamanyatsoti dyo modzoka futi Christmas
ikoko ndomhorosa kuvoice of America ndomhorosa tatenda gumbo mukoma Jonga kandemiri tete Mavelasi muchanganya uye mukoma tungamiri ngomo Chris Gande namukoma Rejoto ikoko na ndimi yake Mwakalerie nemainjinia enyu nevose vanoita vakatati basa richinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasiri kwezvirongwa zvenyu.
Aika matora mukombe mukoma tinotenda zvikoro. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutenda izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu olaphi yamazwi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Yaphila kankomo ndinjani baba?
Hayi, siyaphila. Isibongo mbani?
Mina ngumpanyimu kodlo yomnyama.
Mpanyimu?
Ye, vela kumpanyimu.
Aha. Kusi pamazwi akho lapha ngeKhisimusi uyidlala njani?
hey ekhisimusi lo nyaka kimi ngani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku
yeba kithi
uzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithe nginenye mina ngokwami hayi ambonti nzenela ukwenza anything ngoba vele yona ukuthi khonapha ngiyidlali ngikhonapha kobulawayo kuyehlula solo into zizama ukuthumela abadala hayi inkani okuyigrosari kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje
ngengakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obechaya okuyi-shopping e-Francis Town awuzange ukucabange lawe ngaleyo ndlela
lapho kuyabe sokufuna phela ndidinge leyo forex manje i-forex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumeti ngibhodi lezitarada ngingabanjwa ngigwetha 10 years bese ngisithi ngenzeni akuzimo
yeba kithi
ya kuzima ibhondi lethu leli vele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mna kuyangehlula
manje uzayidlala njani kodlwayo uzabe ubhoda njengamalokishi lele labangani
ye hayi yikho esiza kwenza ke namhla ngengaba lenhlahla uzubone ngibhodile njengafika ephumula south kumfowethu ngale awu lo malaja kwasuwa twitchisa okunye okuthunyelwe ngumuntu akabhuti khona la ngahle ngazuza la mamalolibhogu baphathela abanye abantwana ngapha
yeba kithi hayi kuyabongeka yabongeka kakhulu
kodwa khona ngamile sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba heyi singekele ukuba lethemba thi yaba yini imali kayithenga kula magetsi akula manzi school fees khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khona okuncane ongakudobha kathesi ukwanisa ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo 400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelwa
limkotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga athi kuyabheda ngani
hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela
hayi kuhle ngiphalele ithuba lokuthi mbingelele ngiwathanda ukubingelela ubaba nomama bakhona lekhaya eKanyandavu ngithi selikhumbula abadala ungezi ngeKhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga sizwile lokuthi izulu kalini sekuthenda inkosi zasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile mbingelele labafowethu uzimangele ofikile uMakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula south ithi lisele njani hayi mina ngifike kuhle phela ndaba ngiyabonga basakaza istudio 7 ilale kahle
kusemini ngaphuma yeah kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle iKhisimusi empanyeni
ndandiyidlale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shuwa
siyabonga ngugodlwayo ulungisani ovela kugodlwayo khona lekwamazwi laba yithwale
I think sinemuvamwe khola vakamirira pa Narrel Gate ndikwavari hallo khola
hallo
hey, sorry tambokubatisai kwengo yakareba makadi yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndikuma lostendi moyo eno wagwelwe esigabeni sesibingo
Ntunga. Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona.
Ya, sizo nje amaThunga.
Yes, okungconywana ungaqhubeka.
Yebo baba, hayi ngiyabonga baba Ntunga namhlanje lisela ngikhumbula nami baba.
Hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo.
Kakhulu baba hey isimo sibi baba Ntunga hey isimo sibi hayi Khisimusi kakuda zakhisimusi khona abantu baseduveni zindlala zodwa baba
hey madoda
ihulumende yethu hayi siyehlulekile shuwa iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngaye ngayo yonke indlela kodwa akathesi ke ngathi khuba litshonile baba
kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga leKhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka
iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga ingxenye ngo-10 kg rice 10 kg flour but njengamanje ngehlulekile baba Ntunga okutho ukuthi konke ngeza ama 2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi hey ibhondi kalikho ende kabili alibe ngavele kalikho njenganamhlanje songizele betown impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezesifiseni sami othi indlala yodwa abantwana babe bekhala songekhisimusi ngoba izigqoko nje zokufika abantwana bekwazi ukugqoka akazikho babantunga.
Ye makithi nxa elalela ubaba umnankagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beyisitolo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu ngabe bayahlala phansi bebize kwakuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siyasisetha sisiba sihle ebantwini ngoba njengamanje abantu bahlixoxe zomlomo akulalutho babantu ungasibile ezitolo lapha izinto zikhona sibili kodwa abokwesibili imali akayikho baba iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo nomzali wami owesifazane uStela Ngwenya nabantu abami uSthiwe uShepherdi nabana abami uSilvester usithobekile usithulisile usithandazile nonqoba izitha Moyo ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga ngicela lihlale limbamba babantunga.
Hayi, sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo belekhisimusi enhle.
Hayi, nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho ese Midlands. Koma vi imimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika kisimusi.
Isu actually tanga tine tradition nekuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho muswa Christmas saka vaibva vati tiri kuenda panonzi pa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi. Tichino zipigwa. Aiwa, tichidya masondido. Aiwa, ndo memory andina iyoyo. Asi kana tiri kumba toti tozobva ikoko maitenda kumba tosangana nehama neshamwari dzinenge dzabva uchipinge uko. Tichidya futi nyama yehuku. Nemadrinks zvese aiwa tichinakidzwa.
Mujinzi pigo. Isusu mudharangu aishanda kuSouth Africa aiva injivha saka dzaitouya nema 10 kg emarice, tastic rice, ine mayonnaise, ine tomato sauce, netumwe tumawatu wati twakawanda wanda. Taizipigwa zvekuti. Ndiyo memori yandinayo iyoyo. Tovhiya mbudzi zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuvhiya mbudzi?
Kuvhiya mbudzi? Ungavhira nambudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa. But mazuva ano ndinombotya hangu mudzimwe nguva. Kwete kutya kwekuti ndiri kutya but you know my conscience I would feel very guilty but ndikaona anocheka handoivhiya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa, pakaoma aiwa nasi sekutaura kwataita tiri kuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapindwa vachitaura tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta ekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tiende kuna mutereri wedu. Halo Mukoma.
Halo makadini wari dzangu.
Aiwa tiri wada asi dzikisai volume yenyu ndiri kuzvizwa ikoko.
Oya mutazvidzi chezvino.
Taurai yeyutidzi.
Makorokoto egore Christmas.
Aiwa takamirira kupinda muChristmas tasara mazuva mangani mairi.
Tinongotenda kuti Mwari unozarisika nekuti kana akagona kubva nesijanuari kusvika ike zvinezvi haambokoni wekudaro.
Aiwa ichokwadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura navagogodi vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwi.
Hai, ndinga kuda kutora mukana uno kukwazisa mhuri yangu yose iri kuti ndabve pamushosho.
Mhm.
Ndichikwazisa vana mai Stefani ndivo vadzimai vangu. Ndichikwazisa na Stefani wacho ari kugwanda. Ndichikwazisa na Fiona ari kuHarare. Ine timu yacho vana Bheri vari kumusha kwaGutu nemaliyona nana Tadiwa nasho. Tinoda kupinda Mwari nokuti sisikudza kuti tisvike panguva inotivatizwa.
Mhm. Kupane zvamakagadzirira here mastondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas apa?
Ini nguva ino handiwanzi kufamba ndichienda kumusha nechikonzero chokuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yoputwa nemabhazi. Saka zvoune nguva iri hapana. Saka ini ndinowanza kuti ndinotiratumira zvinhu woryawo Christmas yavo vachifara. Inino pana January February toendavo tozonourayawo mbudzedu woitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huya. Saka saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa pakanaka. Aiwa pakanaka muvene taurai.
Ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuti ndabvana dzasitaura handipiti vatari kumira ndokusafuta kuti pane vamwe vanhu vanokora kuita vashato vaibayiwa nemapanga.
Taurai tinzwe.
Ndoda kukurudzirana naZimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu tichida kumira zvakanaka kwataenda tikanoshata tikaona zvatawana tokanganwa. Ngatisakangana nekuti kunoku munoburitsa tichidzokera kumusha tine zvishatira zvinhu zviya zvakadii zvakadai. Saka ngatisafira mutango.
Aiwa mashoko makukutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive zvatakavinga nyika yedu ichanaka.
Aiwa tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Nemivo Mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ipapa.
Aiwa tiripo, handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo, isusu tinawo mapadza tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutendai itunga.
Thank you. Inini gore rino mavhi, gore riyandakaenda Gumba. Ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paga. Saka ndikati are gandombogara mushano.
Aiwa rega titore muteereri wedu wokupedzisira. Halo kola.
Shalom, makadini.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na beautiful show kuhurungwe.
Kuhurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani, zuva kupisa. Mbeu dzacho hadziri kungofa, zvinhu dzacho zvakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika magunje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrisimusi?
Zororo rekrisimasi rakatoma vedu wee, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvi kuti vabereki vatemi krisimasi. Zvinhu zvakaoma. Next year January ndingo chinda kuchikoro saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupi ko munin'ina?
Ndodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati iwewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki vakana vakateerera?
Tivati hurumende iwanisewo vanhu mabasa uyezve vasimudzirewo pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobhesa nekurima. Saka tivati vasimudzirewo pazvirongwa zvekurima uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable like mari iko zvino iti hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muZimbabwe anenge asisina value. Saka zvinhu zvacho zvakatoma. Hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo dzimweni dzenguva nyika inga asimukira.
Aiwa tinotenda munin'ina, ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Ndofunga ainda ke sifike emapetelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Sihlobo esithandekayo, Siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi seKhisimusi, abachayeli lichayele kuhle emgwaqweni lapha. Lihambe ngonanzelelo, hayi ukuphuza utshwala bese liyachayela. Abachayeli bamabhasi lemchova, lihambe kuhle labadala emakhaya. Kwanele olivalelisayo, ngentungamili inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening. And let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.